kuzvinyirwa kwaifield kulusaka
mashaka zvemagitare izvi zvakatanga rini
magitare ndakamatanga mugore ra 2010 ndopa ndakatanga kurekoda but kumashurewo taingofambaona namukoma rogi tichiendawo malive shows kwavanoendawo tichingoonawo tichingodzidza pandakaita single yainzi give me hope yange yakarekodwa namukoma rockford josfat
vabereki veukama vaitiwo kudii pamakazvitanga
vabereki vanoita dambudziko navo zvinoti baba angu agara ari munhu wemagitare kubvawo kumatongoti late 70s munhu akatinga atotangawo magitare achaimburidzana tinechikupo ndikati ndakavhiringitswa nevabereki aiva ndinoenda kutonyeka
iri kutambirwa sei mumhanzi yenyu muchaunga umu
vanhu vari kutambira music zvakanaka because haisi kungotererwa chete pamaplatforms akaita seyoutube kana kuti maradio stations but ndinoona nekufamba kwatinoita because tinofamba munzvimbo dzakasiyana masungura zone yekuti kana usingaridze sungura ikoko haudiwe but tinoendawo takaberekwawo namukoma Romeo Gasa tiri makete raisers unotosvika wotoperforma wotoda vanhu wotofara saka I believe kuti vanhu vari kutambira mizi yedu zvakanaka chaise
matambudziko amunosangana nawo ndeapi
machallenges mahombe atinawo ini ndiki maresources atina maresources ekuti tikwanise kunyatsoita ati yatinenge tichida kuti tiite kusvika tinyatsoratidza kuti potential yedu inokwanisa kuputika kusvika papi saka maresources atina uroda kurekoda uendapo wakurekoda zvekukiyakiya uroda kuita vhidhiyo rinenge richida budget yemari chaiyo chaiyo yakanyatsoti oo
vanoda kukubatai vanokuwanai kupi
vanoda kutibata vanokwanisa kundibata pa plus 263 787 155 825 email address is lguvea09@gmail.com pafacebook page redu ndiroro Lenin Guvea patwitter instagram Lenin Guvea unokwanisa kutibata pane any of those
mashoko amungasiyiriwo vatsigiri venyu ndeyekuti kudii
shokangu kuvatsigiri ndeyekuteni tinoda kuramba tichiti ngavatitsigirewo ngavatiteerewo maplatforms edu moudzana udzana ikoko moudza vamwe
nasi hoza friday chitipai kamwe chete tamunoda tibude nako mudariro timbojambawo maspika
ndoimba kuti tikabuda hedu muchirongwa umwe nefree wifi because ndokari kupisa kacho ndokari kurira izvozvizvi ndokari kucheka maspiki saka ngatingobudai nefree wifi iyoyo takatongoenda takaenda zvedu
I'm gonna go get some more.